Gore rapera nekuda kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze, Zimbabwe yakakoka dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi kubva kuRwanda dzinosanganisira mukuru weRwanda Development Board Muzvare Clay Akamanzi uye vanoona nezvemabasa mubhodhi ravo vaEmmanuel Hategeka. Bhiri rezidha iri rine chinangwa chekuita zviri kuitwa kuRwanda zvekuti munhu kana achida kutanga bhizimisi anotora zuva rimwe chete chete kuti anyorese. Muzvina bhizimisi vaLaxon Zembe avakamboshanya kuRwanda vanoti kuda kutanga bhizimisi muZimbabwe mutoro pari zvino.
Ndakabvira kufara zvikurusa nezvatakaona ikoko kuti pamaawa anoita iwo makumi mairi nemana unogona kunge watopedza kupihwa matamba ekuti utange bhizinesi rako. Munomu tinototora mwedzi zvakafanana neni iye zvinoizvi. Pane mainvestment endiri kuita iye zvinoizvi anoda matamba akasiyana siyana siyana. Ndatova negore ndichingofambira matamba akasiyana, waenda uku wadzoka waenda uku. Iyi ndi muZimbabwe muZimbabwe munomu. Kwakuzoti zvazvo umwe munhu ari kubva kune imwe nyika nhamo yacho yaanoona yakakura.
Mashoko aya atsinirwawo nemwe muzvina bhizimisi wevaimbova sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira. VaChanakira vanotsanangura mashandiro anenge oita zidha kana wave mutemo wenyika.
Ndinovimba kuti rinobatsira nekuti mirau yanga iripo yeziya yanga isingape ziya masimba ekupindira kana vanoda kuinvesta vauya. Saka each authority yanga iine murau yayo, asi chatiri kuona ndechekuti kune dzimwe nyika munhu kana uine mari yako uine business plan yako iri clear, unotogona kubuda muzuva rimwe chete chairo waane malicense acho ekuti uite business.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze vane maonero mamwe chete.
Zvinhu zvandinoona kuti zvakanaka kuti varoda kuti bumbiro rinobatsira kuti Zimbabwe Investment Authority ne Export Processing Zone Authority nemamwe maboka anobatana nezvekukwehwa vanouya nemari dzavo anga achibatanidzwa, zvinove zvinobatsira kuti pasave nemaorganizations akawanda ari kuita zvinhu zvimwe chetezvo. Zvobatsira izvo kuti zviite kuti madecision akurumidze kuitwa zvisingatori nguva yakareba.
Asi vaZembe vanoyambirawo kuti mutemo woga ushande kana munyika musina kugadzikana.
Zvinodawo futi zvakare mutemo wekutungamirira kunoona kuti hapana huori hunoitika ndochekutanga. Chechipiri, zvinoda kuti tigadzirisewo imwe mitemo yose yakawanda iripo inoshungurudza vanhu vemabhizimisi zvichibatsidzira nemamiriro akaita zvematongerwo enyika munyika yedu yepari zvinoizvi. Zvinodzinga vanhu vanouya vanoda kuti vatange mabhizimisi muno.
Vachiparura bhajeti regore rino, mukupera kwegore rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati Zimbabwe yainge yakwezva mari yekunze kana kuti foreign direct investment inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe chete, zvichireva kuti iri kukundwa zvakanyanya nedzimwe nyika dzakaipoteredza. Zambia yainge ine mari inopfuura bhiriyoni imwe chete yemadhora, uku Mozambique ichidarika mabhiriyoni maviri. Munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica, South Africa ndiyo inokwezva mari yekunze yakawanda kana kuti FDI. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulum.